Ndakatonyereratsamba kuna Senator Jim Risch, who is chairman of the Foreign Relations Committee. Ndikamunyorera mwedzi mitatu yapfuura kuti tinoda kuuya ikoko na Speaker veParliament, Advocate Jacob Denda, kuti tizokuudzai zviri kuitika muZimbabwe isu seParliament, kwete kuteera zviri kubva kusocial media kana kune vamwe vanhu vasinei or vasina ruzivo rwakanyanya nekugadzirwa kwemitemo yatiri kuita. Mwedzi mitatu futi yapfuura ndakasangana nenhume dzaibva kuState Department kuti dzizondiona, ndikadziudza kuti endai munotaura kuna Senator Jim Risch kuti tinoda kumuona, titaure semaparlamentarian tese, tinzwisisane, kwete kuteerera zvemakuwa kana manyepo, kwete. Saka havasati vatipindura kusvikana zvino. Inyaya yandinobvunzira kuti inyaya yavari kuita iyezvino yavari kumboita yekuda kubvisa purezidendi wavo iri kuwanesa, asi tinobvunzira kana zvapera izvi iyi vachatidedza, toenda takatungamirirwa naSpika veParliament Advocate Jacob Mtenda kuitira kutinoonawo amainment fellows avanova Speaker weCongress kuti tinyatsonzwisisana kuti tavatapi panyaya dzedu dzekuti tigadzirise mitemo yanga ichishungurudza vana veZimbabwe kuti zvifambe zvakanaka.
Misangano yakadai yakapedzisira kuitwa rini?
Hatisati kwapera 20 makore apera makumi maviri emakore parliamendi maMPs eAmerica nemaMPs eZimbabwe asina kumbosangana, asi vanosarudza vanhu vavanoda ende vavanoda kusangana navo vanenge vari veopposition neMDC, asi havati kusangana nemaMPs eZanupf. Ava masereti vana kunja vaiuya kuno kuZimbabwe asi vakanga vachisingadi kusangana nemaMPs eParliament, vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed kugovernment. Isu takati ngatisangane tega tega, titaurirane, tikuudzei zviri kuitika munyika.